wokuthi asuthe nasi kumaphorisa makuseni because ndibanyore ma-statement avo ndikavabetsera kunyora ma-warning caution because aipapo tikazoenda kukoti tikazopinda kukoti nyaya yacho prosecutor akatoti ari kuopoza peidi saka pamasubmissions akakazotaura zvakawandawanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemaitefi havazivikane maadresses avo avapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu varogara kumusha akazotaura kuti vane propensity kuita ine mumiri zhonga because nation iri volatile zvine zvakawandawanda zviri kuitika saka takazoopoza application yekuti vanhu ava varimandiwe mucastle kuti maadresi ava akapa hapana chinonzero sekuti mupurisa ati haasi yavo hana kana evidence akaisa kukoti kuti haisi then takazovataka the strength of the case yavo kuti havana kana nyaya because aitaura mupurisa aiti dakaisa demonstration pasina kupiwa notice kumapurisa but charge yavaifesa mange yainge iri contravention of section 37 of the criminal code vaisingafanirani evidence necharge saka pakuzotaura ipapo majita azovumirana nesu kuti haa zvauri kutaura izvi hazvichifambirana akazovati maaccused persons anga vapopa $100 each and then the matter was remanded to musi wa 5 March.
Tanzwa kuti kwasungwawo nhasi vamwe vana veAtuz vanosanganisira vaRobson Chere munyori mukuru weAtuz zvakamirawo sei
vakasungwawo ngumakseni but vakazonzi ngavaende kucourt tozodzokera tapedza court nemadzina anga achienda kucourt but nezvaitika kucourt izvizvi zvemacharges avo kuti ari wrong patabuda kucourt vazoti haa tichavadi hatichavafungi ngavaende yavo kana tichizovada tichazokuudzai tichazovafonera kuti vauye saka havana kuzvisungwavo
saka imiwo segweta riri kumirira vanhu ava munoonawo sei nekusungwa kwakaitwa vanhu ikwaka
hakungoshungurudza because evidence yapiwa nemupurisa achiopoza ake bhaili aitaura kuti demonstration yainge iri peaceful hapana kuitika mirizonga hapana kuitika musindo vanhu vakaenda vakaendesa petition yavo vakazoendera havo muzimba dzavo saka hakusi kunzwisisika kuti vakazosungwa sei zvadii ivo vose nekutaura kwandaita inini navo vakati kune MDC rali iri kuitika mangwana muno kwamutoko saka kune intelligence yakawanda iri kubva kuHarare saka vakapiwa mainstructions avo kuti vanhu ngavasunge vanhu ngavavharire otherwise from the indications yemapurisa handifungi kuti vaivasunga vanhu avo